Yave chokwati kuti sengezuva senator vabuda mugazeti nhasi. Saka tatabvumirana kuti aite senator kumatinoti. But zvandaona nhasi tagara tabvumirana kuti ini nhasiso ndisi masenator ekubulawayo. But iye agara ari yega akaziita senator kumatinoti akaisa pulu kuti maclient apulu lawyer wetu akamuisa aita senator kubulawayo. Ndizvo handofunga tichaita problem. Zvatainesana naChamisa kuti ndizvo zvarovoita, sengezvo aita worse than that.